Mufananidzo 6. Ngarava yaNoa. Kwakapera makore akawanda kwazvo, kukadarika zvizvarwa nezvizvarwa, Adhamu akava navazukuru vakawanda kwazvo. Vanhu ivavo vakaparavo zvitadzo vakarega kuteerera Mwari. Vanhu vakaita zvivi zvakakurisa kwazvo zvokuti Mwari akasvika pakuda kuparadza vanhu ivavo namafashano makuru kwazvo emvura. Asi kwaivapo nomurume mumwe chete bedzi aida Mwari nokumuteerera. Zita rake rainzi Noa. Mwari akaudza Noa kuti avake ngarava huru yaaizonunura iye Noa nemhuri yake. Noa akaparidzira vanhu shoko rokururama kwaMwari makore ose iwavo aivaka ngarava iyoyo. Asi vanhu vakaramba kuteerera yambiro yaMwari yokuti vatendeuke vasiya nzira dzavo dzakaipa vagonunurwa mumafashamo emvura zhinji.